Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri mutsi wechipiri ndira 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa, uko huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks avakatsaka tikasvondo rapera mushure mekurwisana nevaivhima mhuka zviri kunze kwemutemo vanobva kuZambia yakawanikwa nezuro muLake Kariba. Mutauriri weZimParks vatinashe Farau vanoti mitumbi yavaTimothy Tembo navachidhumo Mabharani yakawanikwa munguva dzakasiyana nezuro, wekutanga wakawanikwa mangwanani, mumwe wacho ukazowanikwa masikati. VaFarao vanoti mitumbi iyi yakazotakurwa nendege kuendeswa kuHarare, uko iri kuongororwa kuti ionekwe kuti chii chakakonzera kufa kwevashandi vaviri ava, uye vanotarisirwa kuradzikwa kumisha yavo nemusi wechina. Vashandi ava vanonzi vakanga vachishanda vachichengetedza nyanza yeLake Kariba, apo vakasangana nechikwata chevavhimi ava ndokukwanisa kuvasunga. Asi zvinonzi pakazoita kurwisana, izvo zvakazoita kuti vashandi ava vatsakatike kusvika vazowanikwa vafa. VaFarao vanoti bazi ravo pamwe chete nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika muZimbabwe neZambia vari kushanda pamwe chete kuti vaone kuti chii chakatora nzvimbo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino takakwanisa kuwana vaiona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri. Takavawana vese zuro makuseni simwe masikati, asi tine urombo kuti vakawanikwa vakashaya. Vakabva vatakurwa nezuro wacho mandi muswe muro kuti vave kuno kuHarare kuzoita kuzoona kusikaita kuti varasirwe neupenyu chii. Ndo pasini reizvo, asi urongwa hwatanawo ndehwekuti vachanoradzikwa kumisha yavo kuGokwe nekuKariba musi wechina. Tine urombo kuti ndomamirira zvaita, asi pari zvino vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vedu nevekuZambia nevekusimwe dzine zvaona zvekuchengetedzwa kwenyika vari mukati nekutsvaguruka kuona kuti chingave chii chakaitika muvashandi vedu.
Pane vati vasungwa here nechiitiko ichi?
Hapana.
Ko zvavakanga vainazvo midziyo yebasa nezvimwe zvese makazviwana here?
Chinhu chatakakwanisa kutanga kuwana chakanga chiri chikepe changu chishandisa, nekuti chikepe ichi changa chine tireka yekuona kuti chiri papi. Saka zvanga tiitiranyoro kuti pamusoro chikepe chedu chiri papi, ndizvo chatakakwanisa kuwana. Asi patakachiwana chakanga chabviswa injini kana kuti mushina unoita chifambe mumvura.
Ko zvinhu zvakaitawo sezvombo vakanga vasina zvombo here?
Takakwanisa kuwana kuti zvombo zvakanga vanazvo here, avati vakanga vazvisiya patinga dzipo pabesi vakanga vari kushanda vari. Saka tomutaura kwataita kuti tichiri kuita tsvagurudzo nekuona kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Mati maakukwanisa here kutaura mazita avo?
Mazita avo anokwanisa kuwanikwa, mumwe wacho anonzi Timothy Tembo, mumwe wacho anonzi Chidhumo Mabharani.
Sei ZimParks yakaita kuti varume vaende vari vaviri kuno sangana ne vanovhima zvisina mvuma vanozivikanwa kunzi vanenge vaine zvombo
sekutara kwatinogara tichiita matambudziko atinawo sebazi rinoona zvekuchengetedzwa kwemhuka nderekuti hatina vanhu vakakwana nekuti hatiwani mari yehurumende patinoda kuedza kuti tsvage mari yekuona kuti tikwanise kufambisa mabasa titsvage zvekushandisa vakawanda vanenge vachitipopotera vachitituka vachine zvimwe zvisina kana humbo yekuti patiri kukanganisa pacho ndepasi chikumbiro chedu chikuru ndechekuti bazi rinoona zvekuita nezvekwemhuka rine mabasa akawanda arinoita
vanga vari mutauriri weZim Parks vatina Shefarau vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU nhasi ranyorera tsamba gurukota rinoona nezvidzidzo yepamusoro-soro muzvinafundo Amon Murwira richikumbira kuita hurukuro navo pamusoro pemari yechikoro yegore rino. Izvo zvinotevera danho rakatorwa nezvikoro zvizhinji zvepamusoro izvo zvakatonyorera kubazi iri zvichida mvumo yekukwidza mari dzechikoro. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri weZINASU vatakudzwa ngadziore vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvave pedyo nekuvhurwa uye vanoda kuti hurumende ibude pachena pamusoro pemari ichabhadharwa nevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro munyika.
Tsamba iyi tiri kukumbira futi zvekare kuti vabude pachena. Maonero atinoita ndeyekuti vakaputira racho rine manyanga saa hariputiriki nekuti taakuda kuenda kunovhura zvikoro. Saka zvakakosha kuti vanhu vagare vaziva kuti ministry iri kuti chii. Zvatinoona mapepa nawo ndezvekuti vari kuti aiwa haisi kukwira mamwe ari kuti aiwa iri kukwira. Saka zvinhu zvakakosha kuti semutungamiriri vabude pachena.
Vangadziore vati kunyange hazvo vamurwira vari kuti mari iyi haisi kuzokwidzwa. Pane umbo unoratidza kuti zvikoro zvemapolitechnic nezvikoro zvinodzidzisa varayiridzi zvakatokwidza mari uye vanoona sekuti mari iyi yakakwira zvakanyanya zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kuibhadhara.
Kana zvikoro zvati zvakwidza mafizi isusu minista tiri kuenda takavaratidza kuti fizi yakakwira kwakati nekuti vanoratidza kuti vari kuramba kuti mafizi akakwira isu tichiziva kuti kumapoli zvinhu zvakaitika isu tinomirira vese vadzidzi vezimbabwe nepoli inenge iripo saka tichaenda tinoonesana navo kuti poli yakadai vachinge varamba hatimiriri ipapo mazano edu akati wandei.
Vangadziore vati sangano ravo rinoda kuti vabereki vatange vawedzerwa mari dzemihoro mari yechikoro isati yakwidzwa. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevakadzi nevarume muZINASU muzvare Nancy Njege vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vacharatidzira kana hurumende ikasavateerera pamatambudziko akatarisana nevadzidzi munyika yose.
Charamba chimbejana takumbira kumuona minista taura na wenzese then kana zvikaramba isu sevadzidzi ticharatidzira nenzira dzakafanira tovaratidzira kuti hatisikufari nekuti hatikwanisi kupinda muchichatisinga afodi either way vatodina eright to education saka chatongosvika kwavari chiratidzira.
Vaibo vemunyori mukuru muZINASU vamakomborero haruzivishe vati wapo zvikoro izvi zviri kuvhurwa mwedzi unouya zvakakosha kuti hurumende izivise mari dzichabhadharwa nevadzidzi kuitira kuti vatsvage mari dzechikoro paine nguva. Vatiwo mari dziri kutaurwa muzvikoro dzakanyanyisa uye hurumende inofanira kuona zvaingaite sezve mitengo yezvimwe zvinhu zvinodiwa mukurarama iri kugara yakakwira nguva dzose.
Iyoyo haisiyo yoga fees iri kukwidziwa imwe yechitu iripo yakarikugara yakwidziwa kudhara nyaya yematransport part of fees kuti mwana akwire kombi akwire bhazi achienda kuchikoro kana rakwira bhazi kudhara rambova 50 cents asi kana yaakuita $5 kana $10 kutokwidzwa kwaita ikoko chikafu kukwira kwachaita kukwidzwa kwefees mabhuks kukwira kwaita kukwira kwefees data chaichari kuti vanhu varesechi vachienda paindaneti vadzidze kukwira kwefees. Saka kana vachiti fees hadzisi kukwira vachiramba vakanyarara zvinoratidza kuti hakuna utungamiriri.
Zviri kunyorwa pamadandemutande zvinoratidza kuti zvidzidzo zvakawanda muzvikoro zvizhinji zvichange zvave kuda mari inodarika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora pakotoro yega yega kubva pamadhora mazana matanhatu pari zvino. Asi vamurwira vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kutaurwa pamadandemutande manyepo sezvo pasina mubereki angakwanise kubhadhara mari dziri kutaurwa idzi. Vamurwira vabvuma kuti mari dzemuzvikoro zvepamusoro dzichakwira uye mari idzi dzichaziviswa zvikoro zvisati zvavhurwa. Vati mari idzi dzinokwidzwa pachitevedzwa matano ayo vati ndiwo avari kuita pari zvino. Vamurwira vati gore rapfuura hurumende haina kukwidza mari idzi sezvo yaida kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Yasvika ngwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana vafa nhasi uye vamwe vanhu vanodarika mazana maviri vakuvara zvichitevera kutsikirirana kwaitika parufu rwekuchema mukuru wemauto muIran vaQasem Soleimani. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muguta remushava vaSoleimani zvichivarangarira. Kurangarirwa kwakadai kwakaitwawo mumaguta eTehran, Qom neAhvaz. Zvichitevera kufa kwaita vanhu, masangano enhau muIran anoti urongwa hwekuradzikwa kwavaSoleimani hwambomiswa. Vanhu vanga vachichema vanga vachipika kuti vachadzorera pane zvakaitwa neAmerica zvekuuraya vaSoleimani. Vanhu makumi matatu vafa mushure mekuputika kwebhambu muguta reGamboru mudunhu reBono kuNigeria. Mapurisa emuLiberia ashandisa zvombo zvinokachidza pamwe nemvura achibvisa zviuru nezviuru zvevanhu zvanga zvichiratidzira muguta guru reMonrovia. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti haione mamwe makambani achivhura kana kupedza gore rino achishanda sezvo upfumi hwenyika hwaramba hwakaita midigari. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vakati upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rino. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichatonyanya kuoma gore rino kana pasina kugadziriswa nyaya yekushomeka kwemagetsi, kushomeka kwemvura uye kugadzirisawo mitemo isina kunaka. Blessing Zulu wa Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakapasiswa budget regore rino nematare anoti reHouse of Assembly neSenate, muzvinafundo Ncube vakati izvi zvainge zvavapa mukana wekuti varonge tsoro yekugadzirisa upfumi mugore ra2020.
And it's good to have the budget passed this early so that come 2020 we're ready to implement and support job creation, growth and productivity.
Kukurumidza kutambirwa kwebudget kuchatipa mukana wekugadzirisa upfumi nekuwanira vanhu mabasa.
Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mumwe vatedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Zvichaita wesi, number one, the mismanagement ye monetary policy, the mismanagement yenyaya yemari. Hamugone inini kuti mutambe mubvise US dollar when people can't trust your money. Saka every shop right now is just dollarized. Maprice ari kutengeswa nema US dollar. Yet ma salaries evanhu haasi pama US dollars. So munhu aitambira $500 teacher effective la kutambira $25 US. So that means with pandemic mismanagement ye monetary policy hapana economy. Two, hakuna magetsi. Iko zvino tikuita ma 18-hour, 20-hour power cuts. So pasina magetsi hapana economy.
Ko, pane muenzaniso here wekambani iri kunyanya kutatarika? Tabvunza vabiti.
There's a company knows what a company iriko kwamutare uku inoita zvewood uses 200 liters of diesel an hour kuti irane zvimushina zvavo. Now who can afford 200 liters an hour of diesel and uchiiwana kupi? So companies are shutting down, so GDP is going to be low.
Munyori mkuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kushaikwa kwemishina yechizvino zvino kuri kupawo kuti zvinhu zvisamire zvakanaka mumakambani.
Retooling haisati yaitwa makambani zvakawanda achiringoshandisa mishina yekudharadhara mari yacho haiwaniki. Hapana zvinenge zvachinja zvingangoita kuti production kuti ikwire muna January. Saka tiri kungotangira patakasiyira muna December pakutambura.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanotiwo pane zvakawanda zvekuda kuti zvigadziriswe mugore rino.
Tiri kufungidzira kuti nhau yemagetsi ndiyo imwe yenhau yehombe inofanira kugadziriswa. Pamwe kukaitwa masolutions around nyaya dzerenewable energy zvakada kufanana na solar mahydro ari kuti nete nenyaya yemvura. Kwagadziriswawo nyaya yekuti mvura inoshandiswa mumakambani neinomwiwa nevanhu inge ichiwanika, nekuti foreign currency inge ichiwanikawo kuti mabhizimusi aone kunge achitengawo zvaanoda kutenga kunze.
Vatiwo nyaya yenhaurirano pakati pevashandi nevashandirwi yakakosha zvikuru mukugadzirisa upfumi.
Zvinhu zvakati wandei, zvizhinji zvinobata ikonomi yedu. Panenge pachiiswa mapolicies kana kuti malegal instrument anonzi mastatutary instrument ari kuiswa negovernment kuti pange paine input inobva kumativi ese kubvira kuti kuvashandi vashandirwi negovernment, tobvumirana kuti zvatiri kuda kugadzirisa muikonomi yedu ndezvipi.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanotenderana nenyaya yekuti paitwe nhaurirano pasi peTNF.
Mutemo wacho weTNF wavepo. Chava kudiwa ndechekuti isu tichitanga manegotiations anozonotisvitsa pasocial contract. Iyo social contract iyo inopa maresponsibilities kuvanhu vese. Tinenge tichiona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi.
Kusagadzikana kwezvinhu maindustry kuri kupa kuti zvinhuwo zvidhure uye kuti vanhu vashaye mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vanoti kushaikwa nekudhura kwechibage pamwe neupfu kwave kuvamanikidza kuenda kunotenga kuSouth Africa. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemudhorobha remasvingo Mountain Zakati vanoti vave kutoenda kudhorobha remesina kuSouth Africa kunotenga hupfu.
Ndezvekuti taakutoenda kuSouth Africa kundotsvaka hupfu, sezvo muno muzvitoro zvemuno zvisingachakwanisiki kuwanika hupfu. Zvitoro zvakaita sana OK, Pick n Pay hauchawanikana hupfu, wanga uri mawashona wanga uchidhura.
Mune zvimwe zvitoro zvishoma muri kuwanikwa hupfu hwakasvuurwa uye hwakatsetseka hwengwerewere nepalenda, uhwo huri kuita mari inodarika zana remadhora pamakirogiramu 10 kana ku 10 kg. Vagari vazhinji vanoti havakwanisi kuhutenga kunze kweshoroma. Vakawanda vakaita savaJacob Manzanga vanoti havasi kunzwisisa kuti chibage neupfu zviri kushayikwa musitoro nenyaya yenzara here kana kuti makakatana evanotengesa nekugaya upfu nehurumende panyaya yemutengo uyo wakambokwidzwa gore rapfuura asi ukazodzikiswa.
Masvingo izvara chaiyo chaiyo, upfu hamutorina zvachose. Vanhu tiri kutambura upfu hunongoti ukauya kushopi hawo wauya vanhu vouta muramba mhuru vachimanyirako vanhu vachitikirana ikoko kubva hurumende payangomanikidza vanhu vereke mamiriasi kuti zvisaegera mitengo namasupplyers. Zvinzo zvakatanga kubva zvatoshata.
Kumaruwa chibage chinonzi chave kudhura zvakanyanya. VaJeremiah Muchabiwa vanoti munzvimbo zhinji dzekwaguru dzakaita sekwaBhasera bhagidhi rechibage riri kuita mari inosvika zana nemakumi maviri emadhora ERTGS iyo isiri kukwaniswa nevazhinji.
Kuno kwaBhasera chibage hakutorina uku kwose kwakomberedza navunjere munyika nekunana Mucheka yaora vanhu vari kutotambura kuti chibage vochiwanepi.
Kurukotana nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzira dambudziko rekushomekwa kwehupfu uye yakatoita sangano nevanogaya hupfu svondo rapera.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment egovernment anoti GMB, veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kuma millers after government yakati kuchaitwa ma grain subsidies.
Asi mumwe mutezero bato guru rinopikisa reMDC uye vaimbova guru kuta rezveupfumi vatendai biti vanoti mitemo yehurumende ndiyo iri kupa kuti upfu ushaike.
If you allow market kuti ifunctione normally, mamillers ane capacity yekuisa hupfu nechibage zvinodyiwa muno. Mugore ra2010 takabaita drought, but we allowed mamillers nemarket iyo kuti iuise chibage, inouisa. But in Zimbabwe at the present moment, two things are a problem. Chekutanga, inyaya yekuti mamillers aya asina US dollars. They are not allowed to use the US dollar. Saka distortion yemonetary policy inoreva kuti miller angatsvage pa4th Street, pa black market, US dollar, onotenga chibage kuSouth Africa kana kuti hupfu kuSouth Africa kana kuti kuBrazil, ozochitengesa nebhondi, ozoshaya mari yekubhadhara.
Vachitaura nevagari kuwadzana, nemusi wechishanu svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaendesa kutora matanho akasimba kune vanotengesa hupfu vachidhurisa. Asi vanotengesa hupfu varamba kudumwa nemazita, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuda kuti vatange vatengesa chibage nemari yakaderera, vozopiwa nebazi rezvemari, asi vanoti havana chirimbo zvachose nebazi iri, iro ravanoti riri kutadza kuvapa dzimwe mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Gore rapfuura vechidiki vazhinji vanga vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kushayikwa kwemabasa, kukwira kwemitengo yezvinhu nezvimwewo. Mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vanoti gore rapfuura ranga rakaomera vechidiki, asi vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti vechidiki vakabatana gore rino vanokwanisa kuzvisimudzira muupenyu hwavo.
Hongu kalenda inenge yachinja hayo kubva kuna 2019 kusvika kuna 2020, but nemaonero angu kana usina kunyatsochinja mafungiro ako waedza kutsvaga certain skills or some form of networking, unokwanisa kungotidza kalenda zvoramba pasina tanyatsochinja because economy yedu is not as friendly nevanhu vechidiki.
Vechidiki vazhinji vane ruzivo rwakawanda panyaya yetechnology nezvinhu zvakasiyana-siyana. Pane mukana here wekuti vanokwanisawo kushandisa ruzivo rwavo kuzvisimudzira gore rino?
Hongu, machallenges aripo, but at the same time maproblems ese arimo munyika, an opportunity maonero angu. Kana ukanyatsotarisa maopportunities anenge aripo ekuti munhu akwanise kuti atange something, but chinowadzonetsa ndechekuti vanhu vakaumirira kuti someone auye kuzovapa something.
Pane vechidiki vakabvawo kubatsira vechidiki vanobva kumaruwa akasiyana-siyana kuti vaonewo mabasa muHarare umo. Nemaonero enyu, vechidiki vane mukanawo here wekuenda vachinotanga zvirongwa zvakasiyana-siyana vachishandisa ruzivo rwavo kuitira kuti vasimudzirewo vamwe vechidiki? Mungati chinhu chingabatsira mayouth emuZimbabwe?
Abadzi mazvamataura ichokwadi, tambopinda mumaruva tatoona kuti zvihazvina kumira muhistory able to do something. You are now supposed to have a responsibility yekuti how can I help.
Mune mazwi ekupa pavechidiki vari kutarisana nematambudziko ekushayikwa kwemabasa, mamiriro akaita upfumi hwenyika nezvinhu zvakasiyana-siyana?
I think we need to be united.
Mabata nyaya yekuti vechidiki vanofanira kubatana, nyaya yekudyidzana. Mungati chinhu chingabatsira vechidiki vekuZimbabwe here sezvo pane vechidiki vakawanda vane ruzivo maererano nezvinhu zvakasiyana-siyana?
Hongu, zvinobatsira spirit. At the same time, zvinotoda kuti tive a lot of personal sacrifice. Munhu wese wechidiki zvinhu zvakaoma, so kuedza kubatanidza apa neapo hapachisina munhu ane time yakati kwanei kuti akwanise kuzibetsera zvinhu. CV chaiyo chaiyo ngobetsera vanhu dayo, ngatitei takadai, ngatitagetei kuaplaya zvikoro takadai. Mubvunzo wenyu wachondichallengawo neniwo ndichitofunga pa2020 papa kuti kana 2020 yakupera, what will I say I have done to help someone else in a different circumstance than yandiri?
Avanga vari mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vachitaura naMike Hove weStudio 7 vari parunare muHarare. munhau dzemitambo. Zvikwata zvisina mbiri yakanyanya ndizvo zviri kutungamira kutenga vatambi vane mukurumbira pamarketi. Panguva iyo Dynamos neHighlanders dzisati dzaraura vatambi vanovhundutsa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chicken Inn ndiyo iri kutungamira kutenga vatambi vane mukurumbira pamarketi. Mushure mekukwezva Clive Dzingai kubva kumushowani Stars, Padinya Murapa kubva kuyada, pamwe na Brian Grant kubva kuMove Rovers, avo vatove mukamba mavo kare. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachina kurasikirwa kana nemutambi mumwe chete pavatambi vavaive navo mwaka wapera. Magamecocks ari kuda kutora mukombe uyu mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri muna 2019 nemapoints makumi mashanu nemapfumbamwe. Mapoints matatu pasi peFC Platinum iyo yakatora mukombe uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti vachitarisa vatambi vaunganidzwa nemagamecocks nevavaive vanavo mwaka wapera vari kuona Chicken Inn ichinetsa mwaka uno.
Vatambi vanavo endi aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yombo.
Asi murairidzi wavo Joy Antipas ari kuramba kuti vari kupinda makundano a2020 vari chimwe chezvikwata chingangotora mukombe weleague uyu.
One thing is that we are not favorites because competition in the league is so stiff. You look at the other past couple of years, you know who is going down and you know who is going to challenge for the league. So exciting season ahead. What I can say is that definitely we're not favorites. We are just dark horses.
Asi Chicken Inn neFC Platinum hadzidzi dzega mukutenga vatambi vanozivikanwa sezvo Triangle yapinda mumba meyada Dr. Ralph Matema pamusoro paJames Mukombwe uyo vatenga kuFC Platinum. Mashuga Sugar Boys awedzera zvekare Shepherd Gadzikwa uyo varaura kuhange iyo iri kuenda kuDivision 1. Mweshure mekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa naJoe Ngodzo uyo akaenda kuZambia, Capes United yatenga Leroy Mavhunga uyo aimbotambira Maurias kubva kuyadha naTatenda Tumba uyo yatora kuHarare City. Capes United inonzi zvekare yatenga Kwadzi Amin kubva kuNgezi Platinum Stars. Matoko ari kufamba anoti Makekepe ari kuita zvekare hurukuro nemushowani Stars kuti vatenge Evans Katema uyo akadzokera kuchikwata ichi mushure mekumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzekutenga vatambi vane mukurumbira kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Panika Diamonds iyo yakapedza iri pachinhano chechishanu ine maroto ekuita chikwata chekutanga kubva kumanika land kutora mukombe weleague eri kumiramirawo nekutsvaga vatambi. Chikwata ichi chatora Pascal Mananga uyo akaraswa neTriangle pamwe naMarino Changa kubva kuTriangle zvekare vakanangana nekusimbisa chikwata chavo muhondo yekutora mukombe mukuru uyu. Asi Highlanders iri kusanganisira chirongwa chekukurudzira vatambi vacho vechidiki uye kutenga vamwe. Vamwe vatambi vacho vechidiki vanosanganisira Dominic Jaricha, Darlington Mkuli naDalubule Dlodlo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo muchasangana na Mike Hove achikupai chirongwa chevechidiki vachikurukura pamusoro pematambudziko aikarisana nevechidiki muna 2019 uye tarisiro yavo mugore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa uko hunonzi huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusoro soro zvikwidze mari dzekuripira muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mena mutungamiri Nkomo.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chona njani mtuaga zomuhle ulamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki edamu leKaripa.
Lapho ke akusimangalisi kathesi ukuthi ama-ranger ama-fleet lawa abulewe abulawa ngamazambia. Akusimangalisi ngenxa yokuthi amazambia ayabehlomile. Yena u-ranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabengelamgobho wakhona.
Wake wadlalela iqembu lenguqu elewange uMaqhawe Mpofu ubulewe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa.
Abantu into le ithe izwakale ebantwini lapha abantu bangani bayithukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana besesemncane abantu beqhangela ukuthi naye uza kuba le muli abe lo muzi nabe umuntu omdala.
UZulu ukhuthazwa ukuthi adinge indlela ebalulekileyo eyokulahla izitshubo ezisetshenziswa kanye amadayipha ngoba kungamiswa ukusetshenziswa kwazo nxa zilahlwa mahlayana.
Ngokubona kwami khathesi kuzasuka amanzi abe ngekho ahambe iviki yonke bese kuthiwa amaphamaphamba besinceda sibili kakhulu sibili. Hey,
zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki eyodwa edamu leKaripa. Ababili laba bavikwa bahlaselwa ngemva kokubopha abazingeli abane ngoba babezingela bengelamvumo. Isikhulumeli sogatsha lokulondoloza inyamazana zendle olwezim parks umnumzana Dinashe Farao uthi isidumbu somunye wabagcina inyamazana besilamanxeba okugwazwa ngenqamo kuthi esinye besibotshwe izandla. Omela iBinga South edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi udubo lwabazingeli laba abangelamvumo solubhahile njalo iningi labo licatshangelwa ukuthi ngabavela kwele Zambia.
Kwesinye isikhathi abantu be-parks besuka labo nxa indlela abatwitha ngayo baphatha ngayo abantu nxa bebathole bewona emanzini babaphatha ngendlela leyana egcina isisenza ukuthi khona abantu bethi kwesinye isikhathi hayi moto zagamukana ngamahlobo. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kake ngabizwa kwenye i-fishing camp ebhingo okuthiwa ikalulwe abantu bekhala becomplaina ngokuthi ama-range ayasilanda khonapha asisaphili kuhle. Manje ngelinye ilanga emthini bathola ukuthi sizalwisana lapho emanzini lapha kube nzima. So-ke indaba le eyenza leyo yelesizivile ukuthi ngiyamazambiyenza amazambiyenza wona yo adangerous kabuhlungu sake ngake ngakhuluma ngayo ephaliyamente umnyaka odlulileyo. Ngisithi mina abantu bethu bayahlukuluzwa laphana amazambiyenza nxa ehamba emanzini ahamba ethwele imbobho. So nxa ehamba ethwele imbobho bayafika berobhe ama-fisherman ethu aseZimbabwe bebarobha iinhlanzi zabo bebarobha izinizitepe zabo behambe ngoba bona bona bayabe belembobho. Ngake ngakhuthaza kwesinye isikhathi ukuthi kanti indaba uhulumende emanzini ngale ku zambezi enga fagi ama polisa hanso mile uwenze lukuti esha ngana ke chobusela bona lobo uwenza kanayo emanzi kodwa ukhanya ngani akula lutholu njalo olwayenza kanayo ngakho ke akusimangalisi kathesi ukuthi ama ranger ama fleet lawa abulewe abulawa ngama Zambia akusimangalisi ngenxa yokuthi ama Zambia ayabehlomile yena uranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabengela dambobho wakhona so ke yibo ubunzima esihlangana nabo emanzini kanye lasezinyamazaneni
manje ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni afake yini butho kumbe aphe imbobho bona labo abagcinayo
uhulumende uyabona umsebenzi kahulumende gambe ngokuthi elondoloze impilo yabantu abantu behlale besefu bengelalutho abalwesabayo impilo zabo lalo zozivilekekile into ezakalayo kuma-borders amanye kubo Mozambique le kubo Plumtree uhulumende uyadeploya amapholisa ayabe ehlomile njalo uyadeploya amabutho ayabe ehlomile epatrola ukuze eprotekte phela umngcele nanxa sesifika ngapha kuzambezi hlawo ngumngcele kodwa ngumngcele osemanzini ngokubona kwami kufuze umngcele lwana uphathwe ngendlela okuphathwa ngayo imngcele yethu yonke njengelizwe ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihlale liphakathina kwe-security kungabi lesikhathi lapho esesabela khona abavela kwelinye ilizwe bangazingenela benze abakufunayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda umela iPinga South edalele ePhalamende engoyebandla leMDC ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo amapholisa adubule abulala omunye wabotshekesha abaziwa ngokuthi ngamashurugwi komunye umgodi ebubi esigabeni seMathebelele North. Kubikwa umnini womgodi we-acute mine ebize amapholisa ngemva kokuhlaselwa ngamashurugwi lawa alwisane lamapholisa kodwa amapholisa adubula omunye wafa kwabotshwa abahlanu. Ijaha elake ladlalela iqembu leWange Football Club uMaqhawe Mpofu ubulewe ngabantu abangaziwayo izolo kusihlwa kwele South Africa. Umpofu ubikwa egangadwe ngamatshe ngemva kokwetheswa amacala ambalwa. Abazi ngokwenzakalayo bathi uZulu uvuke eseganga kulandela imbiko yokuthi umpofu ukhululwe entolongweni lapho akade ebhekane lamacala okweba lokunye okutshiyeneyo. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Umama omncane kampofu uMasipanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sebetholile ombiko wokubulawa kukamaqhawe loba nje alile ukuveza ukuthi ubulawelweni. UMasipanda uthi sebedinga phose inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola i-18,000 Zimbabwean dollars yokuthola isidumbu sikampofu besise ekhaya. Uthi kuza kuba nzima ukuyithola imali eningi kangaka eyokuthwala isidumbu sisuka eJohannesburg sisiya eVictoria Falls lapho azanqatshelwa khona. Uthulani Moyo owake waba ngumqeqeshi weqembu leMathebelele North Select okwadlala khona uMaqhawe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuzisa usizi ukubhubha kwejaha ebelidlala inguqu ngendlela ephakemeyo.
Kukhanya udutshuliwe eSouth Africa kodwa asikho sure ukuthi isizathu sokumdubula kwakhe bekuyini loba nje kulokukhuluma ukuthi kubekhanya kulamanye ama-activities akade wayenza khona ngale okudinga imali ama-activities angabe engasoma-activities angade mahle.
Ye, nxa singakhuluma ngojahalo sizokuthola uyamazi sibili.
Ngiyamazi ngoba ukumazi kwami ngihlangane laye kuma-youth games ngo 2010. Mina bengingu head coach we-team ye-Mat North ngo-2010 eHarare. So bengomunye wabadlali ekade ngilaye kuma youth games edlala ku central defense. So from there I ube ngumuntu engisuke ngaba mazi loba njena ube esuka efollows. Kodwa sisuka kuma youth games ube ngomunye wabadlali ocine esedojwa yiwande FC esizodlala kuwande FC after that. So sisuke sahlangana futhi ewange njengoba mina vele ngibest ewange engumuntu engiqala ukuhlangana laye kuma youth games.
Ube ngumuntu onjani?
Mina ngesikhathi ngihlangana laye during i-period leyana angizange ngeke ngithi kulokunye ngangamcabangela khona ngoba ube ngumuntu akade engatshengiseli ukuthi angaba elokunye akuyenzayo ongabe kukubi. Maybe also singakhangela ukuthi isimo ekade sikhona at that particular time engxenye ube ngumuntu okade ongafiki kustage ukuthi abe nezinye ingqondo lezo okuthiwa yizo akade seziyenza ese-South Africa. So angeke ngimuthi sibili ube ngumuntu omubi during i-time ngihlangana laye ngisazana laye ngisiba laye throughout i-camping season yonke silungiselela ama-youth games saze sayaphendula. Akula nto embi ngathi ngayibona kuyo.
Usuke wakhulumisana labazali bakhe yini lapho khonapho?
Angikabi ne-relative engathi ngikwanisile ukuthi ngikhulume laye ngalolu daba. Kodwa into lathi esikushoko ngayo ngoba uyakwazi ukuthi umuntu obuye waba mazi wadlala la ibhora wamba umkhochi wakhe uyabuye sort of like i-parent kuye.
Uthulani Moyo ngumqeqeshi weqembu lenguqu elemathebeleland selector sixoxela esewange. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lembongi u-Obedi Dube owafundisa umaqawe mpofu wesikolo semfundo yaphansi edolobheni le-Victoria Falls.
Mina ngimazi esesesikolo ngalesiya sikhathi ube sengathi usemncane kodwa engikwazi ngaye sivili mina engikufakaza ngaye ukuthi wayengumfana nje wayethule okwakhaya kuthanda libhora. Ngiyacabanga esikolo sivili wayekhaliphile esikolo ngoba wayeku-B kodwa into ayayithanda kakhulu kwakulibhora. Wayefithi kwesinye isikhathi esikolo umzengabhalanga izinto yomsebenzi wesikolo umbuze athi hayi zengisebhoreni hayi zolo bengile training yizizathu engangihlala ngizo kwesinye isikhathi ngangingabhalanga kodwa wayengumfana nje wayethule wayengani kalabangane abaningi kakhulu. Ayekuthanda kakhulu ibhora ngoba wayevele edlala udivision onesesesikolo uthe eqeda isikolo wahamba wayadlala kuwange esibili.
Singathi abantu bahlulukelwe kanganani ngokufa ngokubhubha kwakhe?
Abantu into le ithe izwakala ebantwini lapha abantu bangani bethukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana obesesemncane abantu bekhangela ukuthi naye uza kuba le muli abe lo muzi nabe umuntu omdala. Njengami mina kuyangethusa njengoba bengumbalisi wakhe ngamfundisa eklasini. So bengingakhangelanga ukuthi adlule emhlabeni njengoba wesesemncane nje kulami mina ngimdala kunaye. Okwesibili abangani bakhe akhule ngoba umfana ozalwe lapha efollows wakhulela lapha abantu bamazi engumntwana waze wayakhula waze wajiyasile waze wadlala lebhora. So into le ngane yabantu bethuse kakhulu 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 ngoba lapho yakhona ficanto kobekhuluma ukuthi lumfana singazi ukuthi njengoba ngane besekwenilize ukuthi besokuphilwa njani lokuthi ubesenza nakula muntu okwazi ukuthi abantu abaningi into le ngane bayiphathanga kuso.
Umnumzana Obedi Dube yimbongi elodumo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 ese Victoria Falls.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngomnyaka odluleyo iningi labatsha njengaye wonke umuntu belibhekane lodubo lokuswelakala kwemisebenzi, ukukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo mahlayana lokunye okutshiyeneyo. UNkosazana Mantate Mlotshwa ongusomabhizimusi njalo olwela amalungelo kaZulu utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi ngempela abatsha bebebhekane lodubo olukhulu ngomnyaka odluleyo kodwa uthi bengafaka amakhanda abo ndawonye lonyaka balakho ukuthuthuka banqobe indubo ababhekane lazo.
U-2019 has been a difficult year for my youth. I think that my youth are in cities like Obulawayo, Gweru, and Harare, Victoria Falls. I'm wondering what it means for my youth to shala emakhaya. My youth are many because I'm not students. My youth are many. My previous school graduated from university or college. My schools are about to learn from my vocational training centers. I've got places to go where they can look for jobs, where they employed. So, I find that I'm a hustler on the side, but because of the economy, it's getting worse every day, and it's very difficult for young people to thrive in that economy. I think 2019 has been one of the most difficult years for us young people.
Abantu abasakhulayo, ikakhulukazi eZimbabwe bahlakaniphile ngempela. Ubona ngani balakho ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuzithuthukisa kulomnyaka na?
Kakhulu. I think ama-ESM, nxa kulento engabanikayo nayo ukuthi ama-skills alawo, technology, they are good at that. Young people that did photography or that are doing photography, and they're doing so well in the industry. In a normal country where the economy is up corner, they would be thriving. So I think our schools are allowed in terms of technology, physical schools, their ability to work with their own hands. What they need is an environment ever for me life. Because like I said, now can you business at all? You see, almost any other charge everything about US dollar because it's illegal. So you discover so many about charging an eco case, so many about charging a bond, and the value of the bond, the eco case, changes every day. So in as much as well, I'm still flower and able to use them in 2020. The truth is, the environment I ever for me.
Sibone abasakhula abafana labo umnumzana uDecent Bajila bezama ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abaphila emaphandleni. Ubona ngani ithuba likhona na lokuthi ama initiatives afanayo angayenzakala endaweni esijeneyo ukuze wonke umuntu ongisakhulayo athuthuke?
Okwenziwa ngabo Decent Bajila, I think it's a very good project because interesting sengani zenzakala ku capital city. So ama youth angale kwama ama cities a smaller asathola ama opportunities. Ngakuzwa ukuthi umuntu wakobulawayo o apply le imagine ngakwani sizoka afford ukubuya eHarare for interview. Imagine umuntu osethola ukuthi ongathelanga that announcement because abakho online. So I think ukuthi ama initiatives anjalo kumele abe khona in different places kwenzela ukuthi open ama opportunities for ama youth angela access to particularly internet. But then also I feel ukuthi it's not the responsibility of a decent ukuthi bebe push opening doors for the people. It is the responsibility of the government and ama institutions on allow I run ama nursing applications and things like that.
Lo ngumantathe mlotsha ongusomabhizimusi njalo elwela amalungelo kazulu ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Ungolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo The Connection, uhlelo lwethu lwakuqala lwalonyaka ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labasakhulayo nyakenye njalo ngokuthuthukisa abanye babo lonyaka. Abafuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthakazo muhle Zimbabwe muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elemelika selivimbe isiphathamandla sakwele Iran ukuthi siye emhlanganweni we-United Nations okuyikwephula umthetho. Ivuyo lebutho lakwele Libya elikhokhelwa ngu-General Khalifa Haftar selihludune idolobho le-Sirte okwazalelwa khona owake waba ngumongameli walelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende wele Libya esecele eleTurkey ukuthi lizemncedisa ukulwisana labahlamukilaba. ELeCameroon lona lithi kulaba lithomi abadabuka kwele Nigeria abafe ngemva kokudubuka kwegrenade edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili. Kuhlandla eliphathelane lezomnotho lamhlanje siphatha udaba lokudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwembadalo yesikolo. Ukuthabalala komnotho weZimbabwe kuyaqhubeka njalo iningi lithi akulampawu ezikhomba ukuthi kukhona okungaba kusenziwa nguhulumende okungawulungisisa. Imali ilokhe ingatholakali lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi lifake imali engange $20 million emkambo wemali. Abasebenza emabhanga abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi akulabuvelo obalethwa yilimali ngoba umuntu ngamunye elokhe evunyelwa ukuthatha i-$300 kuphela ebhanga ngeviki. Bathi lokhu kuzadala ukuthi abazali abalabantwana abafundayo bengenelisi ukuthola imali eneleyo ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo ngoba izikolo eziningi sezikhuphule imbadalo ikakhulu ezemfundo yaphezulu lamanyuvesi. Ezinye izikolo ze-primary leze-secondary lazo zikhwezile imbadalo kodwa uhulumende uthi usaxwayisisa ukuthi iziphi azazivumela. Intengo yamayunifomu lezinye indingeko zabafundi layo ibikwa ikhwele okumangalisayo. Ukansila wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abafundi abanengi balakho ukwehluleka ukuya esikolo ngenxa yendleko ephezulu.
Nokuthi abantwana bazawira njani esikolo akula muntu okwazi ngoba sikhuluma nje isikolo esingabe singani sichiphile nese-$500 something RTG kodwa akekho eholayo leyo mali. Lo mntwana kumele aje abe le-uniform abe lamabhuku. Lapho sikhuluma from u-grade 0 lo owabakhona. So into azibamelanga kuhle abazali edolobheni.
Udubo lokusilela kwempupho elizweni lalo luyadlondlobala lanxa nje uhulumende esithi kulomumbu awuthenge phandle kwelizwe. Ukansila Ncube uthi kobulawayo impupho isitholakala kuphela emkambo wensitha lapho ebiza khona imali ephezulu.
Ngawuyitholile siyithole esitaradeni and esitaradeni babefuna i-cash yona ma-RTGS lawo. Akula ngitsho lo muntu oyedwa eZimbabwe oyibambayo le cash abantu imali sezikuma ecocash. So ngawusuyithenga nge-ecocash siyinkalakatha yemali nxa bethe bakuzwela bakuthengisela nge-ecocash kodwa bona bavele bafuna i-cash.
Amazwi kakansila Ncube agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Impupho kayikho ayitholakali itholakala emgwaqweni emakhoneni la esithi thina okungatholakali emkambo omnyama kulapho thola khona impupho emhlobonhlobo itholakala ezitolo zakulampupho. Uzakhumbula ukuthi impupho ibikhona inhlobo yonke uhulumende wayidunga nje into ekade ingahluphi.
Njengokansila Uncube ukhale njalo ngendleko yabantwana besikolo esithi abaningi balakho ukwehluleka ukuqhubeka ngemfundo yabo lonyaka.
Asoze beneliswe ukuthi abantwana bahambe ngokuba kumanje bayehluleka vele ukubahambisa esikolo ngendlela okusekugcila ngakhona. Ukhuluma ngemali enkulu kakhulu evele ibhadalwa khathesi ukuthi lanxa ingakhwelanga asoze yeneliseke ukuthi ibhadalwe yona leyo mali. Kanti-ke futhi njengoba usitsho isikolo kakuso school fees kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usolwe ngabaningi ngeviki edluleyo phezu kwamazwi akhe okuthi uZulu kumele impita kuphela nxa inyama imdulela. Uphinde walandula njalo ukuthi indleko yesikolo ikhwelile lanxa lokhu kuliqiniso. Abanye bathi lokhu kuveza uMnangagwa njengomuntu ongelandaba lokuhlupheka kwabantu lanxa nje ethe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa umnotho kumbiko wakhe wekhisimusi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngodaba lokusilela kwemali emabhanga lesimo somnotho ngoba uloge ekukhefu. Uzulu sekhuthazwe ukuthi axoxisane edinga indlela yokulahla izithubo ezisetshenziswa kanye amadayipa ngesiNgisi ngoba abezemvelo besithi kungangcono kumiswe ukusetshenziswa kwazo andubana kutholakale indlela eqondileyo yokuzilahla. Kubika uBathabile Masuku.
Kulembiko ethi omama abamunyisayo abalahli ngendlela eqondileyo izithubo lezi okwenza izinja ziyevumbulula ingcekeza le. Okunye njalo osekuvukile ukuba izithubo lezi aziboli kalula ngakho zilakho ukungcolisa imvelo okwesikhathi eside lanxa zigqitsheliwe. Uzulu sekhuthazwe ukuba axoxisane ngodaba lolu kutholakale amaqhinga ngokuphangisa. Unkosikazi Amukela Sidange oxwayisa ngezemvelo njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency i-EMA uthi udubo olukhulu elizweni ngolwengcekeza yezithubo ezilahlwayo ngoba zigoqela ingcekeza.
Yebo kambe ludubo olutsha ekade sivele singalukhangelelanga eminyakeni edluleyo lapho uningi lwabantu ababevele beyisebenzisa izithubo zamalembu lezi ezaziwatshwa. Kodwa kwakathezi ngenxa yala mapampa sesibona sesilodubo olukhulu ngoba ungananzelela eZimbabwe ukuthi ingcekeza sesiyifica kakhulu yiyo eyamapampa.
Unkosikazi Sidange uqhubeke njalo esithi bayakhuthaza ukuba izithubo ezilahlwayo zisuswe nxa kungatholakalanga indlela efaneleyo yokuzilahla.
Thina njengabemvelo siyakhuthaza kakhulu ukuthi nga kuba khona ukuthi mhlawumbe la mapampazi asuswe ngaphandle kwalokhu noma engasuswanga kodwa abantu babe lendlela mhlawumbe eyokuthi angalahlwa njani. Ungasinanzeleleni njalo ukuthi amapampazi la abaziyo ngokumiswa kwawo bathi vele kawaboli alakho ukuhlala okwesikhathi eside.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Regina Mpofu uchaza ukuba bona kudala babesebenzisa izithubo njalo bafundiswa ukuba ingcekeza yomntwana ayilahlwa mahlayana nje.
Amapampazi awukho right ngoba thina kudala sasisebenzisa izithubo. Isithubo senza umntana akho abe healthy ngoba uyamwatshela usi-ayini isithubo lesiyana. Iphampa khathesi umuntu iyayekela iphampa leyana ihlale more than 2 hours umntana elokhu egqokile iphampa. Isithubo kwakungenzeki umntana ngabe manzi uyakhala.
Omunye umama osakhulayo unkosazana Angel Musarurwa uthi uvumelana lakho ukuba izithubo ezilahlwayo zimise ukusetshenziswa ngoba zidala ubuchapha.
Ubo bambili ngesithubo loko emapampazi akubhanwe lokho ubuchapha too much abanye bayalahla amakhakha enjalo izinja zivuvuze zivuvuze so vele ayabhane.
Laloba kulabanye abavumelana lokumiswa kwezithubo ezilahlwayo kulabanye abangaboni kufanele ukuthi kumiswe ukusetshenziswa kwezithubo lezi. Omunye walabo unkosikazi Linda Zulu othi izithubo lezi ezilahlwayo bezilusizo ngoba amanzi eludubo kobulawayo.
Amapampa besinceda kakhulu 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 sebe sibisele emuva futhi endabeni yama-nappies. Hey, aleyo indaba le yama-napkin asazi sibi ukuthi kuzaphetha ngani sibili but ngokubona kwami khathesi kuzasupa amanzi abe ngekho ahambe iviki yonke.
Ukusetshenziswa kwezithubo lezi ezilahlwayo kwaqala ngeminyaka emilutshwana esanda kwedlula. Kwakuvele kusetshenziswa eziwatshwayo zisetshenziswe njalo njalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguBathabile Masuku.
Qhibeke ezosuku ngebe zihamba phambili. Woye wadlalela iqembu lenguqu elewange umaqhawe Mpofu ubuliwe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa. izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zitholakele edamu leKaripa. Kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.